Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge mutyairi wemotokari yaive nevanhu ava atiza mapurisa achimhanya zvakanyanyisa. Asi ndokutadza kuchengetedza motokari iyi mumugwagwa, izvo zvakaita kuti ibeuke ndokuuraya vanhu vatatu. Mukuru wemapurisa epatsesebe muBotswana vaAmos Kekatetsi vaudza Studio 7 parunare kuti tsvagiridzo yekutanga aratidza kuti mota iyi yanga yakatakura zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ekufambisa 13. Vakikatetsi vati njodzi iyi yakaitika mushure mekunge mota yeToyota Wish iyo isina kumira apa yakamiswa nemapurisa, izvo zvakaita kuti mapurisa vaitevere.
The driver knew that he had overloaded and they were carrying illegal immigrants. But the only thing that should be just when they find the police may have mounted their roadblock, they should stop and obey the police signal instead of running away.
Mapurisa emuBotswana achiri mubishi rekutsvaga hama dzevanhu vakakuvara mutsaona iyi, achiti vaviri vakafa munjodzi iyi vakwanisa kuzivikanwa nehama dzavo. Vanyika dzinojonga avo vane makore 44 vachibva kwamadamombe kwamurewa vakwanisa kuziva hanzvadzi dzavo mbiri dzakafa munjodzi iyi. Vajonga vaudza Studio 7 kuti hanzvadzi dzavo ndimuzvare itai Jonga avo vane makore 42, pamwe chete namuzvaro Kusilia Jonga avo vangava vane makore 27.
Hanzvadzi dzangu dzandakarasikirwa nadzo ndeAusilia Jonga naItai Jonga, ndo hanzvadzi dzangu dzakaita tsaona dzakandisiya.
Vajonga vati kushaya kwehanzvadzi dzavo mbiri idzi kwaminamisa mamiriro ezvinhu mumhuri yavo, sezvo vaviri ava ndivo vanga vachibatsira kuriritira mumhuri dzavo.
Nevanhu vaviri ava varasika panzvimbo imwe chete kudai. Kudai Mwari dai vanga vagona kutora mumwe chete vachindisira mumwe andogona kupishana naye pamatambudziko akafanana nekuti kana chida kubatsira amai achinzwisisa sevasikana ivavo. But apa pakutondinetsa kuti ndichaita zvekuita sei.
VaStuart Matikiti avo vaishandirwa nemufi Itai Jonga kwamakore masere mudhorobha reFrancistown vati varasikirwa zvikuru sezvo mufi anga ari munhu anovimbika zvikuru.
Ndashanda naye kwemakore anokwana 8 years, and pa8 years izodzidzi handina kana zuva 1 randinomupa chipomerwa. Ndaimutora semwana wemumba sehanzvadzi yangu, ndarasikirwa zvikuru.
Mumwe muzvinabhizimisi mudhorobha reFrancistown vaLovson Manase vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvigare zvakabatana uye zvibatsirane muupenyu.
Ende ndinofara nekuti kubva patakatanga naambasada wedu vamukono nshuru tikakwanisa kuraise about 23 people musangano wedu weFrancistown diaspora uri kukura, and tichaita make sure end of the day munhu wese ajoina.
Vachitaura neStudio 7 parunare, mumiri weZimbabwe muBotswana vabatiraishe mukono weshuro vati mhuri dzarasikirwa dzicheme netariro munguva yakaoma iyi. Mwedzi wakapera vamukono weshuro vakashanyira zvizvarwa zveZimbabwe muFrancistown vachizvikurudzira kuti zvive nemagwaro ekufambisa kuitira kuti zviite nyore mukuwane mvumo yekugara muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.